Chaita kuti masangano manomwe awa anyore gwaro iri ndechekuda kuburitsa pachena pajekerere matambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe maringe nenyaya dzehuman rights, kodzero dzevanhu. Zvakakosha kuti patinenge tichitaura pave nekuwirirana kuti maproblems atiri kusangana nawo ndeawa. Zvikadaro tinokwanisa kushanda pamwe chete towards a solution kuitira kuti tigadzirise matambudziko atinawo. Naizvozvo masangano manomwe awa vawirirana atingati makey human rights problems atiri kusangana nawo muZimbabwe, asi zvikuru sei zvinhu zvatiri kuisa pamberi tichiti ndidzo dzinogona kuvanzira dzekugadzirisa matambudziko atinawawa. Saka izvi tazviitira kuti SADC pamwe chete neAU pamwe chete nehurumende yedu yemuZimbabwe vakwanise kuona zvichemo kana kuti zvinyunyuto zviri kubva kuvanhu maringe nezvavari kusangana nazvo panyaya dzehuman rights. Saka zvatanyora izvozvi tingangoti ndiyo basis yatiri kuda kuti tinge tichizoengage kutaura neSADC pamwe chete nehurumende pamwe chete neAfrica Union. Zvakakosha kuti tiengage kana kuti titaure nehurumende neSADC neAfrican Union, nokuti ndo vane masimba ekuti mamwe mudziko atiri kusangana nawo anga achigadzirira.
Saka kunyorera kwamaita SADC neAfrican Union uko, muri kuti ndo vane mhinduro here yematambudziko emuZimbabwe? Vamwe vari kuti mhinduro inowanikwa kubva mukutaurirana muZimbabwe.
Kana tichinyorera sangano reSADC neAfrican Union, hatisi kuti ndo vachange vane mhinduro dzekugadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe, asi tiri kuti ndo mamwe emasangano akakosha kunge vange varipo vachibatsiridza kugadzira matambudziko emuZimbabwe. Vana vemuZimbabwe ndo vari pamberi pekusangana nematambudziko awa, ndo zvekare vanofanira kuva pamberi pekutsvaga masolutions ekuti tigadzirise maproblems iwawa. Asi vana veZimbabwe vari vega zvinovaremera, nekuti tinoziva hurumende yedu mapinduriro ainoita, tinoziva hurumende yedu maitiro ainoita kana vana veZimbabwe vachinge vachisimuka vachitaura kuti pane zvisiri kuitwa zvakanaka. Tinoona pachishandiswa force, tinoona hurumende ichishandisa propaganda, tinoona hurumende ichiramba kuti hakuna kumbunyikidzwa kuri kuitwa kwekodzero. Asi SADC neAfrican Union, Zimbabwe inhengo yeSADC, inhengo zvekare yeAfrica Union. Masangano maviri iwawa vane pumbiro nemitemo inofanira kunge ichitedzerwa nenhengo dzayo.
Munoona here masangano iwaya achizopindira mumatambudziko amuri kutaura kuti ari kuitika muZimbabwe aya, tichinzwa kuti hurumende iri kuramba kuti muZimbabwe hamuna dambudziko?
Zvinhu zvinoshoreka kana vana vemuZimbabwe vachichema kuti tiri kusangana nematambudziko, tiri kumbunyikidzwa kodzero dzedu, asi hurumende yakasarudzwa nevanhu youya iyo ichiramba kuti vana vayo vari kunyepa, vana vayo hapana matambudziko avari kusangana nawo. Zvinhu zvinozivikanwa nevanhu vese vari muZimbabwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So ndo patiri kupinda isusu tichiti zvakakosha kuti tinge tichinyorera kuSADC nekuAfrica Union directly kuti vange vachizivawo zviri kuitika. Hurumende inoripota kuSADC, inoripota kuAfrica Union, asi zvakakosha kuti masangano maviri iwawa vanzwewo zviri kutaurwa necivil society, vanzwewo zviri kutaurwa nevagari vemuZimbabwe directly, kuitira kuti vave nemuono wakazara maringe nezviri kuitika muZimbabwe. So SADC neAfrican Union zvinosungirwawo kuti zvinge zvichiteerera kutaura kuri kuita vana vemuZimbabwe, nekuti vana vemuZimbabwe inhengo dzeSADC, inhengo dzekare dzeAfrica Union.